mutongi wedare Justice Thompson Mabikwa vati kunzwikwa kwechikumbiro ichi kwave kuzoitwa mangwana. Izvi zvatevera chikumbiro chemuchuchisi wenyaya iyi vakuda kwacho Jarawaza, avo vati vange vasati vagadzirira mhinduro kuchikumbiro chaishendweni sezvo vakanonoka kuwana gwaro rinotsanangura zvakaitika mudare ramajistireti. Umwe ishendweni akapiwa mutongo wekuti vagare mujeri kwegore nemwedzi mitanhatu mavhiki maviri apfuura. Rimwe remagweta aishendweni muzvinafundo Welshman Ncube vati vanoda kuti zvibudiswe pachena kuti vakasangana nezvimhinga mupinyi mukuedza kuwana magwaro ezvakaitika mudare. Vati mutongi akatonga nyaya yaishendweni amai Gladmore Mushowe vakaita mazuva akati wandei vachivimbisa kuti vanovapa magwaro aya, asi vakazovapa nezuro mushure mekunge Justice Mabikwa vakomekedza kuti vavape magwaro aya. Muzvinafundo Ncube vatiwo chikumbiro chavakaita chekuti ishendweni vabvumidzwe kubvisa mari yechibatiso chaive chechimbi chimbi, zvichireva kuti chaifanirwa kubatwawo nenzira yakakodzera. Rimwe remagweta aishendweni vadhumisani Dhuve vati Justice Mabikwa vatambira tsananguro yezvakaitika yapiwa naprofesa Ncube mudare.
Nyaya yainge ichifanira kupinda nhasi, asi nenyaya yekuti tanonoka kupiwa macourt proceedings emagistrate court tazobvumirana kuti nyaya yacho ingopinda mangwana natena. Problem ndeyekuti trial magistrate anga asati apedza kucorrect overment record of proceedings azorereleasa nezuro.
Zvichakadaro, mapurisa anodzivirira mhirizhonga nechitsama ange akachengetedza dare repamusoro apo pange pane vanhu vakawanda vange vachida kunzwa nyaya yaishendweni. Mune imwewo nyaya, komiti inoona nezvekufambiswa kwemashoko yanzwa kubva kune veruzhinji muBulawayo pamusoro pebhiri reFreedom of Information. VaDenzel Gwebu, avo vanoshanda nesangano reChristian Legal Society, vati maonero avo ndeyekuti sangano reZimbabwe Human Rights Commission rive iro rinoona kuti mutemo webhiri iri watevedzerwa, kwete Zimbabwe Media Commission. Vatiwo nguva inopiwa mapazi akasiyana-siyana kuti ape mhinduro kune zvaanenge abvunzwa inofanirwa kuve pfupi pane mazuva 21 anotaurwa nebhiri iri. Murongi wemabasa musangano reMedia Alliance vaNigel Nyamutumbu vati sangano ravo rinoshuvira kuti bhiri iri ribvumidze kuti vanhu vaite zvikumbiro zvavo mundimi dzavanokwanisa kutaura nadzo uye kuti vasabhadhara mari pane zvinhu zvavanenge vachida kuziva.
Mutemo uri kutaura kuti information kana munhu achida zvinenge zvine mutengo is not aiwa information, vanhu ngavangowana zivo pachena nokuti vanhu vagara vanotobhadhara matax, naizvozvo donzvo rekuti vanhu vave zivo zvinofanira kunge nehurumende. Pouya kunyaya yemutauro bill zvariri izvozvo iri kuti izvoni vanhu vanopindurwa nechirungu basi toti aiwa ka section 6 yebumbiro yemutemo wedu inorecognize mutauro 16, naizvozvo munhu anofanira kuwana information nemutauro waanonzwisisa. Chetatu totaurisa nyaya yenguva kuti nguva yaunotinge wakumbira zvingava kuzesa kana kungava kulocal council kana kungava mutemo unoti unogona kupindurwa in 21 days kana 35 days tiri kuti aiwa mutemo ukabva wadaro zvinopa kuti dzimweni dzenguva vanhu vanonokerwe kana vanotora nhau havazokwanisa kutepfenura nhau yavo nenguva.
Bhiri reFreedom of Information nderimwe remitemo mitatu ichatsiva mutemo weAccess to Information and Protection of Privacy Act, IPA. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.